vachitaura pamusangano wavaita nhasi nevechidiki vebato ravo panhandare yemucheke mumasvingo. Vamugabe vatsamwira utungamiri webato ravo pamwe nemadzidze vachiti vari kudzosa varungu mumapurazi zvisiri pamutemo webato ravo.
Farmers vatinavo vamwe vemapurazi vari kubvuma kuti varungu vachakatorera vadzoka vatiivo hatinoda kukurimirai iwekuuzinanaharare kuvana vavayo kuye kumatii garo zvako purazia kunokurimira wobvuma ndozvotanga kupirira mupurazia zvokuti urimirwa wakakubata kana uri muharare uzivava zvako izvozvo unenge uchiti uri kuitei kubvuma kuti murungu akurimire hauri kuona here kuti uri kuvonana murungu taakabva pavakatsanuwa uri kumusimbaradza futi kupana simba izvi haziri kuitwa nemunhu mumwe chete zvakuitwa nevanhu vakawanda nemadzishe edu ari kuzviitawo saka ndinoda kuti ngaziregerwe madzishe hongu mune nzvimbo dzekurima takakupai mafamu takatina kukupirirai kuti uzodana varungu ko maregeekudana zvenyu vana vedu vatema ingazeve vakawanda vakadzidzisa kurima ingazeve nani kuti madzishi edu tinzive kuti vari kurimirwa nevarungu ishe vezimbabwe vorimirwana naana venda ukama hwako hwava hweitapo naishe vedu anokuongera achitisiiri murungu kana mutsuko wako haakuti haaudzire iwe ndiwetokubhasi ishe wechibhasi aiwa regaizvo rimai kana musingagone kurima kana shaga vana venyu kana vanhu venyu vanokwanisa kukurimirai don't please ask for land surrender back the land that you are given. Vati handi kudaro muchizwa zvangu kuti vazhinji havadaro vamwe ndozvavari kuita ndongapo nyaya iyoyo nekuya pamwoyo mapurojekiti yedu vadiko venyu ndivo vatinovimba navo hazvinei kuti tinenge tichiti
vamugabe vati madzishe nevakatora mapurazi vari kudzosa varungu vasadaro nekuti zvavari kuita izvi zvichazopedzisira zvaita kuti vatorerwe minda yavakambopuwa vazhinji vakatora mapurazi vari kukundikana kurima nekushaya zvikwanisiro izvo zvoita kuti vadzose varimi vechichena avo vaimbova vakabata matura enyika chirongwa chekuvatorera mapurazi zvichati chaitwa mugore ra2000 vamugabe vatiwo havachadi kuona varungu mumapurazi munyika yezimbabwe yose nekudaro vari kuvadzosa vari kutsvaka kuzonetsana nebato ravo vamugabe varatidza kunetsekana kukuru nekurwisana kuri kuitwa mubato ravo vakati vanhu vari kurwira zvigaro ava vari kunyengera vechidiki kuti vapute bato
kodzita vamwe kwazvo kwazvo kuvakuru vakuru vakuru vanoda kusautsa vaduku vedu kubva mudzara aiwa
Chakadaro mutungamiri wechidiki muzanupiyo vakudza chipanga nhasi vakumbira vamugabe kuti vape vechidiki mvumo yekupedzisa kutora mapurazi ose munyika akasara ane varungu vachiti havachadi kuona vachena vari kurima munyika.
Kusungo kuno kuti nemapurazi atinongotaura chido chedu kuti mapurazi ngatisika seku tikawaya tawaya varungu vabude mapurazi vayouth awanewo pekugara mapurazi umo. Hongu havangaone mapurazi makuru rose asi mapurazi ma5 hectare 5 hectare ndotinokurudzira so that manyika aone pekugara vachiona zvakare kurima vari maplots imomo. Kune
vechidiki vazhinji vanoti vamanikidzwa kuya kumusangano uyu vari mumabhazi ezvikoro nemagonyeti pamwe nemamwe marori vachibva kumaruwaruwa akasiyana siyana mudunhu remasvingo. Vechidiki ava vasvera vakaoma miromo nenzara kubva mangwanani vakamirira vamugabe ava vazouyawo nguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.